Chawea sana kuso na mtumi wa Baba Bush Magashai Kamara Maisuru Chekter. Tawana shaka kwa zeroti tuwe Patawea sana tuwana paini masanga na kawanda Parangi paini ma Republican State Hoya mumu ya fe ma Democrat Mama wasina party mama wali mapata wa mifanda Saka tinongo tenda Ma basawe sabakaita Mwe sasa sabakaita Tinongo tenda Tawana paini sanga na rewa na wakasia na kia na wana wadiki
Zvinzvongati wadzidza zvingazoda kuitwa kuZimbabwe pane zvamaona nhatwamauya kuzobata maoko.
Kungobatana kwevanhu kunongokosha kuwakuna zvakunowanzowa. Nyika kazhinji kacho nokuti kunogona kusha kuvanhu nekusaurirana. Asi pakupata munhu haachidzoki. Tinongotenda nezvese zvavanenge vapedza munyika yedu.
Taonazve taona vechidiki vakati wandei vachiuya kuno kuzobata maoko mhuri yekwaBush uyezve tazoona pakupera pekubata maoko vanhu vanga vachibvumidzwa kunyora mubhuku ravanga vachiti kana zvida unonyorera mubhuku rinoenda kumhuri yavaBush kana mubhuku rinosara imomo muCongress izvi mazvitambira sei
tinongoona zvakatichingoitwawo kana kwatinongoitwawo kune vanonyora mabhuku kunoitwa zvichema saka zvese zvinhu zvinongoitwawo kana pasa saka vanongoone mutemo wavo iwoyo unongoo mutemo watinongongwa tinawo munyika kwedu.
Chii chaungati iwewe mune ramangwana watorawo ipo pano?
Zvinhu zvinobata nyika yese nezuro panga pakawanda vanhu panga pasingatombopindiki zvaitocho zvaitoita maawa mairi tinoonemitano saka tinovana vari kukura saka zvinovewo zvinhu zvavanozovaye mukundangarirwa mavo kuti vakambenge vari mutungamiri pane zvinhu zvisingabvi mundangariro muhistori yedu Bush vakanga vari president makore avakaita saka zvinogara zvine mabhuku magwaro enyika inoii nedzimwe nyikawo vanongoverewo vanongoverekwawo semutungamiri.